Chimutanga pataita makampeni edu Harmonized General Election. Hatisina manifesto yataifamba nayo. Yataifamba nayo yaiva track record. O performance yaibva mune zvazvaitwa ne Second Republic since coming into office. In addition, nyaya yeutungamiriri, utungamiriri hune gwara, nomusangano une ma solid structures. And also, iyo nyaya yekuti kana mukasada kuvhotera ZANU-PF, munovhotera ani, hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda, mapato ariko anopikisa, ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati madzo.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima, bato renyu ndoriri kukonzera nyonga-nyonga yataakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzo dzemabielections idzi.
Vanongoti nyonga-nyonga, isu hatisi mastructures, havo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga-nyonga yaaita. Hatina kutorerana masimba, hatina marecalls ataita. Marecalls ari kubva kuopposition, haazi kubva kwari kuZANU-PF. Isu sekomisariati hatina, tine taitofunga kuti tazorora tapedza mageneral elections. Asi nokuda kwekuti mavacancies kana avapo, kana taudzwa kuti pane mavacancies, tinoita basa kuti tifile mavacancies iwao.
Vari kutika vanhengo dzenyu dzakaita semutauriri wedare reparamende nematare anonzi anorerekerawo kuZANU-PF ndo vari kuita kuti zvikwanisike, nekudaro imine muchivashandisa sembato.
Isu sekomisariati basa redu kukampeina. Whenever pango paitwa promulgation, so I don't know where tatava vhiringidza. Ndo basa redu hatinei hatipindiri marecalls eimwe party because haine nesu.
Vamwewo vari kuti vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, chinangwa cheZANU-PF kubva pekutanga ndechekuti iite 2/3 majority, ivandudze bumbiro remutemo kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonga amira nyanga. Ndo chinangwa chenyu here, Dr. Bim?
Ini ndinotaura zvinhu zvinoenda nemaelections nokuti ndo department rangu. Kana zvaa zvimwe zvemusangano zvine vanogona kuzvitaura. Asi ndichiri kutondera masvondo apfuura, spokesperson wemusangano vamutsvangwa vachitaura kuti president havana chido chokuenda kuthird term. Saka hatizivi kuti nyaya yethird term inobva kupi. Isusu hatina kumbodiscasa nyaya iyoyo mumusangano wedu, handina nezvandinoziva nenyaya. Asi bato rega rega, hapana bato rinoda kupinda muparamendi risina majority membership. Every party would want absolute majority. Every party.